manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 16 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vamwe 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi.
Zvino takabva tisina kudya, muno tisina kudya, ndotaura kuti gadzi tingavaya, nemari tanyimwa, hakuna chatinazvo. Hapana kana chiripo, nokuti tese tichakazodzibata rweri tibatire nemari, hazvina kana chipendi kana kuti.
Vanhu vanodarika 50 vanga vari muupoteri muBotswana. Vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya neCOVID-19, vamwe 53 kana kuti 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane gumi nemumwe kana kuti 2711 vakavhenekwa nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru chimwe chete chine mazana 550 kana kuti 1515. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hwakasvikawo pazviuru 33 zvine mazana 422 kana kuti 37422. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru 21 nemazana 3 kana kuti 21300 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nezuro. Aka ndekekutanga kuwana uwandu hwavanhu vakadai uchibayiwa nhomba zuva rimwe chete kubva paparurwa chirongwa ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru 252 zvine mazana 432 kana kuti 252932. Vanhu zviuru zviviri nemazana 453 kana kuti 2453 vakabayiwa nhomba yavo yepiri. Izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 32 nemazana 44 kana kuti 32949. Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyaya yedzidziso pamusoro peCOVID-19 inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuitira kuti paderedzwe uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingade kuti nyaya yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso maringe nezvinonge zvichitarisirwa kuti vange vachiita kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Uye tirambe zvekare tichideredza uwandu hwevanhu avo vari kurasikirwa nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichitekeshera isvike kune munhu wese wese zvake.
Kune vamwe varusike vari kuti kubva zvanyevenutswa mutemo welockdown vakawanda vachatoteveri nyaya dzekuzvidzivirira idzodzi. Munoti
kune dambudziko guru re kuteedzerwa kwemaguidelines aya eWHO. tirikuona kuti veruzhinji iye zvine zvichero nepapi nepapi pauri kufamba vanhu vazhinji vavarayirwa vamwe kana mamaski acho havachanyatsombopfeka vamwe anenge ari muhuro toenda kumabhazi okutikona kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti zuko riri kukurirwa sezvo vemakombi vasina mapemitsi ekuti vange vari pabasa mabhazi emazuko iwavo tikona kuti ari kutsindira vanhu mabhazi imomo hamubotedzerwa maguidelines ewho aya michato yava kuitika zuva nezuva kuenda mumadzinhamo imomo vanhu vanenge vachitodarika namba yevanhu 50 yakatarwa iya ndo vatinoti masuper spreaders iwavo tiri kuona kuti paita dambudziko
totarisawo nyaya yekubayiwa nhomba varusike tinoona kuti nezuro kekutanga kubva chirongwa chaparurwa vanhu vanodarika zviuru 21 kana kuti over 21,000 vakabayiwa nhomba yekutanga zvii zvamungataura pamusoro pazvo
tingati zvinofadza zvikuru kuona vanhu neuwandu hwavo vachizvipira kuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 izvo zvinotiratidza kuti veruzhinji vave kugamuchira nhau yekubayiwa nhomba iyi asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti nyangwe munhu uchinzi wabayiwa nhomba hazvichareva kuti hauchatevedzera maguidelines techika kukurudzirawo zvekare ivo vacho vari kubayiwavo ngavachiitawo kaivawo vashambadzi veshoko zvekare kuitira kuti tirambe tichiwedzera nhamba yevanhu vari kuramba vachiuya kuzobayiwa nekuda kwekuti tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million saka kuti tikwanise kubata nhamba iyo yekubaya vanhu 10 million tinofanira kuti tichero mumwe nemumwe aakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi yecovid-19 angava messenger anokwanisa kufamba achinokurudzirawo vamwe kuti handei tinobayiwa nekuda kwekuti tikasabayiwa nouwandu hwedu kudzivirirwa kwedu tese kunozoramba kwakaderera
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 vanhu 53 kusanganisira vana vadiki 20 avanga vari muupoteri muBotswana vasara pamhene mushure mekukandwa nezuro manheru nehurumende yeBotswana pamuganhu weZimbabwe neBotswana paPlum Tree. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kuitwa musengabereko kaitwa vaimbova muupoteri ava pamuzinda weDuku Refugee Camp nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura neStudio 7 mumwe wavo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbova muupoteri ava vabonzisi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurana nayo pabhodha rePlum Tree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya muno tisina kudya notaura kuti bhajeti davaya nemari tanyimwa hakuna chatinake hapana kana chiripo nokuti tese tvakazotibatsirwaeritibatsirenemari hatina kana chisendi kana chii.
Mumwe wevaimbova muupoteri ava baNqobizeta Ndlovu vaudza Studio 7 parunare kuti masoja nemapurisa enyika iyi aya akanga akapakatira zvombo zvehondo akafumira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda weDuku Refugee Camp kwemakore 12 vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore 12. Hatizivi kuti tichatangira papi apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chii zvacho nokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiri tsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi reUNHCR panyaya iyi Asi gurukotari nonane chokudzivirirwa kwaBotswana vakakiswa musi vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri mupoteri zvakaitwa musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo mbiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti maitiro ehurumende eBotswana anokatyamadza vachiti dai vanhu ava vapiwa ugari hweBotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yema human rights nema asylum seekers and so it's being defiled left, right and center. Hapana munhu aropiwa maraiti ake. Vanhu vaya vafa vanogara muZimbabwe iye zino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari padhuku refugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa MDC avo vakatiza mirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana yavanopikisa vakakuwadzwa vamwe vakaurayiwa misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Mutoro wedu naThomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raparurwa nesangano iri nhasi iro riri kudaidzwa kuti We Are Like Stray Animals rinoti pane zviuru nezviuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa aya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International vaLloyd Kuvea avo vakatungamira tsvagiridzo iyi vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo Citizenship Act nebumbiro idzva remutemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution, because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezvidoko zvakashata here ndo chimwe chishuwo chedu.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yekugura hundi vakazotadza kutora mabhesati kusine zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese anga ari victim anditika chizvarwa che akazvarwa nemunhu akarasirwa neupenyu hwake muna 1980s uku pagukura hundi, vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid pasina kubvunza kuti baba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzegukura hundi.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu 300,000. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Slachwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvarwa zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzirwe nechimbi chimbi, especially izvi zvichitarisana nezviri zvakakosha nyaya yesensus nyaya ye delimitation, nyaya ye voter registration, nyaya sarudu. So tinoda kuti vanhu vange vane zvinhu zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi kutizive pamiro bato ravo nezvenyaya iyi. Asi imwe nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda vakurudzira bazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa kuti riende munzvimbo dzinogara veruzhinji richinonyoresa vanhu vasina magwaro kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Panoda kuitwa outreach program yekuve nemamobile stations yekuti panenge pachifambirwa mumacommunities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa. Ipapo technology yemazuva ano zvaakukwanisa kuitika kuti mapicture anotorwa ipapo, document rotobuda ipapo, zvoprocessiwa ipapo. Izvi zvakakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti unge munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzogadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera. Asi vamwe vanoshanda mahofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongo hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Asi vanotiwo havasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku rahundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rambomisa kubatsira nechikafu muguta remuNigeria reDamasak zvichitevera kurwiswa nezvikwata zvevanhu zvine zvombo kwakaitwa vashandi vari kubatsira vanhu muguta iri. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru 56 nezvishanu vatiza muguta iri nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muDamasak, guta riri pamuganhu neNiger. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutaura pamusoro penzira dzekukwikwidza zvine mutsindo zvichitevera zviri kuitwa neChina muhurukuro dzavari kuita nhasi nemutungamiri weJapan vaYoshihide Suga. Kubva zvavatora chigaro chekutungamira nyika munandira, vaBiden vakanangana nekugadzirisa chimiro cheAmerica muzvinhu zvakawanda pamwe nekuumba ukama nemadzisaviro eAmerica izvo zvaishorwa kana kusaitwa munguva yavaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kuvharirwa mujeri kwenguva ndefu kwemadzimai echidiki maviri eMDC Alliance achiti mukana wekutongwa kwemunhu achibva kumba kwake unofanirwa kupiwa kumunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwirawo kodzero dzemadzimai anoti zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa zviri kutyishidzira madzimai akawanda munyika kuti aite zvematongerwo enyika. Gweta remumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri vaJeremiah Bhamu vanoti vaviri ava vava nemhosva ina dzavari kupomerwa kumatare asi hapana mhosva yavati vabatwa nayo. Vabhamu vanoti munhu wese ane kodzero yekupiwa mukana wokutongwa achibva kumba izvo zvisiri kuitika pavaviri ava.
Tichitarisa matongerwo aitwa dzimwe nyaya kumashure kunyino kwavari kuitwa bheyo hazvisi zvinhu zvinowanzoitika especially panyaya dzavakatarisana nadzo nekuti mutemo wanga wavemo uchishanda kubva nekubvira wangoro kuti kana uchingo wangonenerwa mhosva chete hachisi chikonzero chakasimba chinganyimisa munhu bheyo. Zvinofanira kuti zvaonekwa kuti wakatombobatwa nemhosva mumashure uye waramba kutendeuka waramba ungori mupari wemhosva asi mutemo hauku one semupari wemhosva kana usati watongwa. parizino wawa wasati watongwa saka wafane kutoru wasewa parire mwosho.
Vapa mvano tikunyange hazo wasinga kutikani ne mitongo ilikupiwa ne matare sema kweta vano tezira shunenge jata urwa uye vacharamba wachidzokera kumatare ne chikumbiro chavo chekuti vavira vatongwe vachibva kumba.
Tongo hati kutikani ne kutongwa kuri kuitwa kunyanya chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Asi kana dare richinge ragura tinenge tisisina zvimwe zvatingaita, asi kunze kwekungoramba tichidzokera kudare tichingodzosera chichemo ichocho kuti nedzimwe nguva dare richazoonawo nemaonero atiri kuita kuti riri kukanganisa pamatongero atiri kuita nyaya iyi.
Amai vamuzvare mamombe, amai kudzai chiwanza, vanoti kunyimwa mukana wokuti mwana wavo atongwa achibva kumba kwasiya vanin'ina vake vaviri vaanobatsira kuchengeta vari parumana nzombe.
Mwana ane vanin'ina anenge achibatsirawo nemari dzechikoro nemari dzezvino manje iye zvino zvimwe zvinhu zvezvimunhu zvino zvaunotoona kuti zvinomubata kuti haasi kukwanisa kuzviita ari mupfungwa saizvozvo. Musono ari kukotsi ndaichitaura naye achitoti mai muri kuita sei nemari dzevana nekuti vanin'ina vake vanoda kuenda kuchikoro anga achindibatsirawo ipapo nekumaererano nekuoma kwakaingoitawo zvinhu mukati meupenyu hwatirikurara.
Amai chiwanza vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti vamwe vanopara mhosva sedziri kupomerwa muzvare mamombe namuzvare chimbiri vanopiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso kana mafaindi asi wavo mwana avharirwa kwenguva yakareba. Amai chiwanza vatiwo vanonyunyuta nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai vachiti kunyange mwana wavo akasungwa mumwedzi wakurume unova mwedzi wemadzimai hakuna masangano anomirira madzimai akatora matanho ari kuratidza kugunununa nemabatirwo ari kuitwa madzimai echidiki mavira aya pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo. Asi mukuru weJustice for Women Muzvare Cosette Chirinda vanoti vari kushungurudzika zvakanyanya nekutyorwa kwekodzero dzevavira ava. Muzvare Chirinda vanotiwo zviri kuitwa izvi zviri kupinza kutya kumadzimai kunyanya echidiki zvichidzorera shure mabasa ekusimudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika kana kutaura pfungwa dzavo mune zvavanenge vasingagutsikani nazvo. Muzvare Chirinda vanotiwo havagoni kuratidzira nepamusana pemitemo iriko yeCovid-19 inorambidza vanhu kuungana.
Kuna opportunity yekuita gadha nekuda kwekuti vanhu vari kusungirwa nyaya dzemacovid regulations but ndichida zvekuti nditaure kuti kutaura kuno kunotori nemadzimai akawanda anozivikanwa nekuda kwekuti taura nekuda kwekutaura kubudikira chitaura panoitika zvakaitwa pamusoro pemadzimai vakati wandei vatosangana natingati matree kuburikidza nenyaya idzodzi kuti vasawanikwe vachitaura vasawanikwe vachipindira. Saka tiri munguva yakaoma seZimbabwe, tiri munguva yakaoma semadzimai.
Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumhuri yamuzvare chimbiri. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kuti sei matara ari kunyima vavira ava mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi mumwewo vechidiki anotsigira bato rezanupf uye achitungamirira sangano rakazvimirira reZimbabwe Citizen Forum vaAlex Gakanje vanoti matare anotonga matongero aanoona kuti akakodzera.
Dare rinoita zvarinoona zvinoenderana neunhu hwemunhu kuti kana munhu uyu azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso ane unhu here kana abuda kunze vachitarisa nhoroondo yepaakambopiwa. Saka izvi hazvinei nemapato, zvinongori nematare edu edzimhosva nemagweta evanhu vacho ivavo ana Cecilia nanajohana zvinoenda nemhosva yavakapara.
Pari zvino vavira ava vakavharirwa mushure mekusungwa musi wa5 kurume vachipomerwa mhosva yekunzi vakatyora mitemo yakadzikwa nehurumende yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare vachigunununa nekusungwa kwakanga kwaitwa nhengo yechidiki muMDC Alliance vamakomborera Ruzivishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinari yeIndependence Trophy nemusi wesvondo zviine donzvo rekuratidza kuti zvikwata izvi zvakagadzirira zvakakwana kudzoka kwenhabvu munyika iyo yakapedzisira kutambwa muna mbudzi 2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos. Ne Highlanders. Kwata izi jiri kusangana mufinari yePresidents Independence Trophy nesvondo kwedzana masimba kekutanga kwapera gore nemwedzi inoraudzira zvisati zvatamba zvese. Zvikwata izvi zvine basa guru rekuedza kuratidza nyika yese kuti zvikwata zvemupremier soccer league zvakagadzirira zvakasimba kudzoka kwenhabvu mudariro panguva ino yecovid-19. Vararidzi vezvikwata izvi Tonerai Ndiraya naMandla Mpofu vanoti vari kupinda munhandare vakanangana nekukunda pamwe nekufadza vatsigiri vavo. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaOliver Musongoro vanoti zvakaoma kudoma chikwata chinokunda nekugarisa kwaita zvikwata izvi zvisingatambe mitambo yazvo.
Vamwana nemagarira aita vanhu vasati vapinda munhandare ka. Tatoni ndinonga gore nemwedzi yakati kutika tisati tamboita zvemabhora izvi saka hatisati tomboziva kuti ingaune ndeipi because vanhu vagarita vasati vatamba vesa.
Imweyo nhengo yevatsigiri venhabvu asi iri musangano reOrioles Friends Club vaKelvin Mushonga vari kutamburawo kubuda nechikwata chichatora mukombe uyu.
Ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa. Ndiri kutongoona kunge unonge Dynamos itaimuka.
Boso neZimbare dziri kupinda munhandare dzine vatambi vatsva. Dynamos ndiyo yakatenga vatambi vakawandisisa pazvikwata zviviri izvi kusanganisira vatambi vanoti Newman Sianchali, Dave Kimwanjira, King Nadolo, Byron Madzokere, Tinashe Makanda na Kudzanai Demera. Highlanders iyo ine murairidzi mutsva Mpofu zvichitevera kusiya basa kwaMark Harrison iri murufarowo zvichitevera kudzoka kumusha kwaJoel Ngodzo uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 2019 apo aitambira Cape United. Vatambi vatsva Winston Mango, Andrew Tandi na Lighton Chikukwa vachange vari mudariro zvekare vachibatana nevamwe vaivepo kare Arius Banda, Godfrey Makarutse na Ngobizvita Nguve nevamwewo. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium kwete kuBaba Field Stadium sezvaive zvamborongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete kwenyika nemusi wesvondo Zimbabwe yawana kuzvitonga. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCovid-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 16 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sesile 41 years of independence. I-independence ichiyene le-freedom. We have 41 years without freedom.
ELeZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo abantu abagulayo abalama BP okwanti bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona ngenye yezinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo luqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngoNhlolanja lonyaka. Babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamuka eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961 laba kule basila kolomkhuhlane kona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1550. ELeZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhlaka 18 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamashumi amane lanye 41. Abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa layi kuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi lalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela ethusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-Independence Day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. I-independence ichiyene le-freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom ilutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondiso ezazikhona ngesikhathi abalela inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi umgabe sekhichiwe sacabanga ukuthi freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrator. Ukudemonstrator is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state. And vele khonapho kade bona besithi i-state lay i-driven by i-political party. Hayikhona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zingangelwa izidezo zomnotho.
Ye, uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama-human rights izwe lonke nje, izwekazi lonke, lomhlaba wonke, into eziqakathekileyo. Abantu kumele behlale bengahlukunyezwa, kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lwe-independence yeZimbabwe lonyaka lunazwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini be-internet kungenambuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuza kwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana nokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namuhla lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dale mhla ziku-28 kuyonale inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengesta Dawengwa ukuba khulula ngemali yesibambiso ye-bail. Amagqwetha abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa uNkosazana Sibongile Banda noBusi Moyo nabomnumzana Tinus Mkomo, Mongameli Mlotshwa, Akim Ndebele, Welcome Moyo, Maxwell Nkomo, Nkosinathi Ncube, Lolevison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo owemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekami. Amaloya ethu ayehambise udaba High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe i-bail. Kuze kube lanamhlanje abakaphiwa i-date eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngenye yezinto esihlukumezayo le esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi nsuku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edolobheni bavimbe le ndawo eziseduze le Red Cross Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki e-court njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena e-court. So insuku eziningi vele siyaliswa khona ukungena e-court endikhathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekamu bavumela kuphela amaloya.
Ikusasake ngebandlale emthwakazi ye-Republic Party.
Sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni e-Southampton ngapha koBulawayo. Sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto. Okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basibulale hayi amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizi ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapha eMathebelelendi kube sokungumthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government aseMathebelelendi wonke kunye lasemikhenzi.
Lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party, sixoxela ekoBulawayo. Usenjalo umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, utshele idalela ePhalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluze amabandla ezombusazwe, kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa. Ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele owebandla le-MDC Alliance, obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, e-Amnesty International, ithi kulabantu abazinkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli bezedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurawundi. Ngokugwalo olwethulwe namuhla, iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo, ezempilakahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yi-Gugurawundi eMathebelelendi le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende nawuseke waluphatha udaba lwe-Midlands le-Mathebelelendi wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into eyenzakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi khona akula muntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi khona abantu abaningi bayazi ukuthi khona yiso isimo esilaso. Silodubo kakhulu khulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ma-rights elizweni. So ngivumelana le report Amnesty ukuthi khona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi khona bayadlula khonapho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even ama-reserve ashibili ungahamba uyathola ukuthi khona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
umnumzana Peter Moyo ngumeli we Southerton edalele parliament sehluleke ukukhuluma lomphathi ntambo indaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe ngalolu daba kodwa abasebenza eofisini yabo hlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka registrar general bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezihlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa ama birth certificates lezithupha olwe mobile registration. Life Talk namuhla sikhangela ukunanzwa kukazibuse weZimbabwe lonyaka phakathi komama wokumelana le COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe wafa. Kwesinye isitiji Southern Company ye FedEx edolobheni le Indianapolis esigabeni se Indiana kwele Melika. Umqondisi wenkampani elungisa imithi yama vaccines eye Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana ibulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko karhulumente yakwele Japan esigodlweni sakhe ese-White House emhlanganweni wakhe wakuqala le nkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhu wathatha intambo zombuso yokuqaliseni kwalo nyaka. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Itno ulakho unqoba ukuze abuse ukwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli beStudio 7 bathini.
Mina ngikhuluma uBhengosi Masinge Ndlovu from ePhumuza esigabeni seBlackbridge. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalayo beStudio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lomsakazi weStudio 7 ezathisa sibanda. Asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okusupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business not to influence, but as long as ngoba ama councillors they haven't given the opportunity as to mgodi. Then if we want the time when we are going to vote, must come now our figures, even no councillor, as sali labo. Kathesi nje, sila mabridges siyakhayo, sikhona sisosiyethi na, siyakhela isikole sePhumuza sithethe, imini siyareportelwa, bonke labo MP bareportela ngohead, babuya bazobona, but akula issue zathi ngoba sasizwela abantu abethu thina abasukolayo, abashangelanga, beqandela, sasirufela, sisosa sihlanhla lenhlanga uthiwa iphuta, Phumuza Development Association eSouth Africa, besinye zathi na siyathenga, sina singena yilabor. Saphinda futhi, sakha amabridges, athi kuthiwa noma nehal, sisosela futhi ama-abukhethe testament. Saphinda sazidonethela futhi ibridge ngu-businessman uvuka uDennis Fanda saliyakha futhi lezilepha bona ezi government azasibonela ukuthi wabalenzayo. But comes to uma-levis bafuna ukugcina imali kithi esibhatha ama-levis even enkomeni silendwangu sohlupho.
Umkhwelethi Moyo wePhumuza South sebhubo kodandamjena. Ayizwe libelinile kodwa pho kwezinye indawo hhayi silimele inyawo ukuthi hhayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga kwamumbu. So indlala yena ayisoizabelokhu ikhoya iqhubeki siya phambili ngoba lapho into esiyijwayele kakhulu inyawo ukuthi manje pho hhayi kayisaphukelanga ukuphumelela njengeminyakeni phongokukhangela nje amahlanga odwa nje. ipumu hayi madlela othina endaweni yephumuza amadlela ebekhona njengezulini nethuli hayi kanti kukhona mpela so inkinga ethuphayise kungathi umkhuhlane yathola inkomo kwisikhathi siqhula zitshaya umkhuhlane bathi besesiqhima imiphi yakhona
um wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi zikhangele kuwe phela njengosobhula ukuthi-ke bazatshwane njani uzabathini abantuka
kungena thela kwasikhangele ugovernment ithi hayi ngaphakha izandla sincedise kancane ngoba indlala sibili impela ayikhona hayi amanzi kodwa hayi inkomini esiweni ebesakhona maybe nxa engase sibalekela khatshana nyana
ukunatha-ke wona njani
ukunatha hayi ebangekho-ke manje ebantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithele nzimama sinatha emfuleni imango omude ongahamba maybe 1 hour usiyakhona emfule uhulumente sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi ngizazampa uncedisa kodwa kakayo lapho uncedise khona
ukuthi ukhuluma lo Joshua Dogo ngwana moya ephumuza south lapha silohlupho lwamanzi kakhulu amanzi asihluphayo atholakala amadamu asila migodi nenyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu indlova silazo zendwangu kakhulu hayi noma singabulawa nje zisube le ndlela yokuthi singazifike sizigxoshe kanjani
amabele
hayi silimele kodwa hayi siwoma izulu libe likhona linenganyana kodwa hayi sesukela baleka nje ubona kuthi sifunde kuomile amabele azalanga
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Chisasibanda we-Studio 7 kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulo mdlalo weminyaka eyi-9 elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso elawulayo lomdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqetsha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolise abaningi ngesikhathi uStreak engumqeqetshi weqembu lesizwe.
Khathesi sengisala sengilensolo ukubana-ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa-ke umdlalwana we-Cricket World Cup qualifier esadliwa i-UA ikhona lapha eZimbabwe kuma-qualifiers esasiwa West Africa sakhutha ukuthi siye ku-World Cup. Kwaba into enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemdlalo wekhilikithi bawu-accepte njalo nxa sokuphuma indaba ezinje sokuthiya kule mbuzo eminingi ukubana-ke sadliwa ngempela kumbe kwakulokunye okwayenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana-ke umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi-ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siya phambili silungisisa ngaphi.
Incwadi elotshwe ngabe-ICC ithi amacala amahlanu besethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe e-Sport and Recreation Commission ikuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak kayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yatsheziswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday nguliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band yena-ke odabuka eNkayi. Asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ukuvakatshela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengowerumba. Namhlanje sethelele komnyama obambile eNkayi siphethe wonalo umculo azitshe
uSifundo lo lalela ukusala kwangima layisikukut
Ibizo lami uSifundo Nkala, ngiphuma eNkayi eGwamba. Ngisuke eNkayi eGwamba ngazala lapha kuBulawayo. Ngithe ngifika lapha kuBulawayo vele bengine talent lokucula, ngaqalisa ukucula almost ndobo 3 years ngicula. Okumanje i-album leni lami lokuqala.
Osifundo usebenze labaculi abaningi bomdumo werumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeOndox Junior, ngahamba kibo Magwaza, lapho ngihamba ngigida imlambozi, ngihamba ngigida. So kwandithunuka kakhulu, ngafunda ngazokuba lonkinga umfowethu waselupane. Nguye owandithunuka kakhulu, wathi umfowethu asisebenzi. Ngaqalisa ke ukucula kuye, saba sonke, ngabe sengiphuma kathesi siba ngedwa, sengiphupheleli igama elithi Mazwi Amahle Super Sound Band.
Lakhe elitha elitshisayo aliphekele uZulu.
I-album lami lokuqala libhale imazwi amahle Super Sound Band. Ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohane 14, uthando, isiphiwo sami, bazali bami, imali. Okwangenza ngakhetha irumba yokuthi umculo lo very talentile lingisukela lo phansi from ekhaya, ngigida kakhulu, so lokuphupha izingoma. So igama lelithi imazwi amahle Super Sound ngaliphupha, ngaliboniswa, ngabe sengiqala ke i-band.
Kokwamanje
kathesi ingoma zami zikhona, angikavi le company engancedisa from ukuzithengisa, kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo, ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp or kuyamfonela ku number
8 0 7 1 6 8 4 0 0 24. Kwajizelo Mazwi Amahle Super Sound Band uSifundo Nkala lo kutelo hoza hoza Friday asikokotheni sijabulene ngomculo wakhe. Naso nemnanikini lonke igama labo ngu Ezra Jesus Bali.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo
amiswe phambi komthethwandaba kaMantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyona le inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangane khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.